manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 1 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revashandi. ZANU-PF inoti hapana chakaipa pakutengwa kwendege yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandise. Asi vanopikisa vanoti izvi zvinoratidza kuti bato iri nehurumende harina hanya nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaLevit Mugejo vanoti vanhu vose vakabata muzinda wenyika muSudan vachida kuburitswa munyika ine hondo iyi vadzoka kumusha. Chikwata chekupedzisira chevanhu makumi maviri nemumwe chete chakapinda munyika nemusi wemugovera. Asi vakawanda vanhu vamakumi mana nevaviri vakapinda munyika nemusi wechishanu. Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dzakaburitsa vashandi vemuzinda wadzo muSudan masvondo adarika. Asi mukupera kwesvondo dzakatumirawo mabhazi uye ndege dzemadrones kuvachengetedza sezvo kuendesa mauto kuchigona kuisa upenyu hwemauto aya munjodzi. Vanhu vakaburitswa neAmerica mukupera kwesvondo ava vanonzi vanodarika zana vatosvika muSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa muhondo iyi iri pakati pemauto ari kutungamirira nyika nevakaipandukira veRapid Support Forces. Kunyange hazvo vari kumbopota vachiti vambowirirana kumisa hondo, kurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi. Izvo zviri kupa kuti vanhu vakakuvara nevamwe vasina zvekudya vabve vanyanyiwo omerwa neupenyu. Mukuzeya nezvekuburitswa kwezvizvarwa zveZimbabwe, tabata vaMugejo.
Mazvita zvenyu nemubvunzo wenyu, pavana veZimbabwe vese vataiziva vanga vari kuSudhani takavabatsira, ende gurupu rokupesira ndiro rakasvika revanhu 21. Vese vakazivisa hurumende yavo kuti vanga vachida rubatsiro, vakabatsirwa, ende hurumende yavo yakatenga matiketsi zvese kubva kuSudan kuenda South Arabia nokuzosvika kuno kuZimbabwe.
Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dzakaburitsa vashandi vemuzinda wadzo vanga vari muKhartoum mukupera kwesvondo ndokuzoenda zvakare kunonunura vamwe vanga vasaririra. Pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe here zvamuri kunzwa kuti zvichirimo muSudan umu?
Pari zvino, kana pane vamwe vakasaririra zvavo, vanga vapo havo, asi isu hatina kunge taziviswa nezvavo, asi vanenge vatizivisa hurumende inoramba ichivabatsira.
Mutauriri mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere. Vanoti zvekuburitsa zvizvarwa zvedzimwe nyika muSudan zvakanaka, asi zvizvarwa zvenyika iyi zviri mukanwa mamupere.
Nyaya hondo iri kuitika kuSudani nyaya inosuwisa zvikuru nokuti upenyu huri kuparara.
Tinoona kuti nyika dzakadai seZimbabwe, America nedzimwe nyika dziri kutoburitsa zvizvarwa zvadzo munyika iyi yeSudani. Munoona sei izvi?
Tinoda hedu kutenda kuti Zimbabwe yakakwanisa kuburitsa zvimwe zvizvarwa zvayo kuti zvive zvinodzokera kumusha. Asi tinongoti ngavarambe vachitsvaga, kune vamwe vanogona kunge vasingazikanwi vanotoriwo panguva yakaoma nehondo iyoyi. Tinotendawo dzimwe nyika dzakaita Chipatapata neUnited Nations kuti vabatsire zvizvarwa dzekune dzimwe nyika kuti zvibude. Zvinosiririsa kuti vanhu vemuSudani vari kungoparara nokuda kwehondo iyoyi. Mauto mutauro waanonzwisisa ndewepfuti. Saka totoona kuti United Nations namamwe mapato emuAfrica akaita sana AU nana ECOWAS havana zvavari kukwanisa kuita kuti vamise hondo iyi, nokuti masoja mutauro wavanonzwisisa ndewepfuti chete. Edai iri hutongo hwevanhu hwamacivilians paigona kuitwa nhaurirano. Zvino masoja anongonzwisisa pfuti.
Zvii zvingadzidzwe kunyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika munyika iyi yeSudani, tichiona kuti hapana ari kuda kuteerera mazwi ekuti paitike runyararo.
Dai Zimbabwe yadzidzawo kuti military rule chinhu chakaoma zvikuru, masoja anongonzwisisa chipfuti chete. Saka ngatidzidzei kuti vanhu ngavatonge nyika yavo pajekerere uye zvichiitwa navanhu macitizens. Mukaisa mauto mberi, tinoteera ipfuti ihondo yekuSudani.
Avo vangwari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura vari parunare naMavelas Mhlanganya uye vari kuFlorida muno muAmerica.
Tonga rezanupf rinoti hapana chakaipa pakutengwa kwakaitwa ndege yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandise yemamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million United States dollars. Nyaya iyi yakatanga kuburitswa nebepa nhau repadande mutande rezimlife richiti ndege iyi yakatengwa muna kurume. Asi vamwe vari kushora kutengwa kwendege iyi vachiti nyika ine urombo hunotyisa yakaita seZimbabwe haina mari yekutenga ndege sezvo muzvipatara musina kana piritsi remusoro zvaro. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vati havaone chakaipa pane zvakaitwa nehurumende.
Asi munhu anokwanisa kutipa nyaya kana kupindura nyaya ndiwa George Charamba, ndiye mutauriri, ndiye romoromo romutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi zvisinei, tomboti jetiyo yakatengwa, vanorwadziwa kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ane ndege yokufamba nayo kuti aite basa raakatumwa nevanhu veZimbabwe rokutsvaka rutsigiro kunyika yedu rwamabhizimusi nekuita basa rekudyidzana nedzimwe nyika. Izvozvo zvingava zvingatirwadza here kana tiri vana venyika yeZimbabwe vanoziva basa guru rinobatwa nemutungamiri wenyika? Vatungamiri vangani pasi rino vanofamba nedzindege dzavo dzinenge dziri dzehurumende dzinotengerwa hofisi yavo kuti vaite basa iroro? Handioni zviri zvinhu zvinoshamisa.
VaMugwadi vatiwo
saka mari yendege iyoyo vari kutaura izvozvo tomboti vavanga vachida kusheyana here? Kwenga takaona 10 ndizuro vanhu vangarwadziwa nokuti kwaita ndege. Kuvachamisa chaivo vakatumirwa mari 1 yakanzi GoFundMe yekuti vatsvake mota inonzi yebulletproof. Asi vakatadza kana kubudisa kana bhasikoro pamari iyoyo kuti vatsanangure vana veZimbabwe vakavapa mari iyoyo kuti mari iyoyo vakaishandisei. Havana kana mushonga wavakatenga kana murodhi yavakagadzira nemari iyoyo. Kuvamunangagwa kana vaona ndege, handiti ndege yehofisi yemutungamiri wenyika, anini ani achazongova mutungamiri weZimbabwe? Unenge uchingoshandisawo ndege iyoyo kuti basa rake renyika raanenge achiitira nyika rifambiswe nyore. Saka chii chinorwadza ipapo?
Vachipawo maonero avo muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati zvakaitwa navamunangagwa hazviratidze kunzwisisa matambudziko akatarisana nevanhu.
Zvinoratidza hurumende yenyika mapriorities ayo aasi kusimudzira upenyu hwevanhu, nekuti nguva ino nhasi izvareita National Workers Day tingadai tichiita ura kutinoita seti gazire mabasa nekubhadhara vashandi mari dzinotenga munoziya kuti vashandi vedu vemuzimbabwe vashoma ivavo vazhinji maticha vanowana masalary below the poverty bottom line mapurisa masoja vese vari kuwana mari dzisingatengi maRTGS asi mukuru wenyika anenge achikoshesa kutenga ndege zvinoratidza misplaced priorities and lack of a heart to change the lives of ordinary people.
Vaenderera mberi vachitiwo
isusu hurumende idzva iri kuuya ndozvinhu zvatinofanira kugadzira mapriorities ehurumende hurumende inofanira kusimudzira upenyu hwevanhu tigadzire upfumi hwenyika hubhenefite the ordinary people nekuti ndo varidzi ndo vanobhadhara tax ndo vanofanira kubhenefita from the resources dzenyika kwete kukoshesa mashefu kweshe kukoshesa vanhu vanenge vane zvigaro mapoliticians vanofanira kuita maservants of the people kwete kutora upfumi hwevanhu for their selfish benefit.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa muno muamerica muzvinafundo Eliot Masocha vati nyika ine upfumi hwakaita sehwezimbabwe haikwanisi kupfachura mari yakadai. Muzvinafundo Masocha vativo
ndo zvinoratidza kuti upfumi hwezimbabwe hakusi kubatwa zviri pachena zviri pamhene. Kana ndege yaitengerwa purezidendi, purezidendi ndiwo munhu wese, papa singafaniri kunge pachivanzwa. Zvaiva zvinhu zvaidero zvakangobuda pachena. Zvavari kutaura ike zvino vachitsigira kutenga kwendege ndiwo zvaidero zvakataurwa ndege isati yatengwa.
Asi pavatungamiri venyika dzose dzemuAfrica anonzi ane ndege dzakawandisa, mutungamiri wekuIvory Coast vaAlassane Ouattara vanonzi nevatori venhau vane ndege dzinosvika gumi. Kunyange hazvo Zimbabwe ichiti ine ukama hwakasimba neBotswana munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana munyaya dzezveupfumi, nyika iyi yazivisa kuti haichatengesere Zimbabwe mombe kana nyama nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti. Botswana inoti yave kutengesera hayo DRC. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekurima muBotswana vaFidelis Mulau vakaudza Studio 7 kuti nyika yavo yainge yamanikidzwa kutora danho iri sezvo akaona kuti kukweretesa Zimbabwe kusungirira mari pagumbo rengwe.
Tichidzisirei kuZimbabwe, takataura kuti mombe idzi dzichanourayirwa kuguta reMaun muno muBotswana. Nyama yacho yotengeswa, kwete kuisa mombe dzedu kuZimbabwe. Hazvinei nekuti Zimbabwe iri pedyo, tatora danho rekutengesera Zimbabwe nekuti inotikwereta mari yemombe dzayakatengeserwa makore apfuura.
Vamulavo vati zviri nani kuti vatengesere nyama yavo kuDRC kunyangazvo kuri chinhambwe zvichienzaniswa neZimbabwe.
Takaona zvakakodzera kuti tinotengesa nyama kana mombe dzinorarama nyika yeDRC nekuti Zimbabwe haisi kukwanisa kubhadhara chikwereti.
Senzira yakusvaga misika yekunze mombe menyu mushure mekunyuka kwechirwere chemahwanda munzvimbo dzeokavhango nengamiland munyika iyi muna 2011, Botswana yakatengesa mombe menyu dzinosvika zviuru makumi maviri nezvitanhatu kukambani yaive pasi pehurumende Cold Storage Commission kana kuti CSC, iyo iri kutatarika kwemakore akawanda achitadza kana kutobhadhara vashandi mari dzemujandigere. Chikwereti ichi chainge chiri chemamiriyoni mashanu emadhora ekuamerica kana kuti $5 million, asi Zimbabwe yakasarira kumashure nemadhora zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti $90,000. Studio 7 naukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka nemunyori mukuru mubazi ravo Dr. John Basera vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 vari parunhare muHarare kuti danho ratorwa neBotswana rinogona kukonzeresa kushomeka kwezvinhu munyika.
Zvinhu zvinenge zvaakudhurira nyika kuti ikwanise kutenga. Kana vari padhuze vachiramba kutengeserana. Saka pane pachitoda kugarwa pasi vanhu voonesana kuti zvingaitwa sei kuti tiumbe ukama ihwohwo zvenyika iri padhuze. Nekuti kana mava kutenga zvinhu zvamunoda kushandisa kubva kunyika dziri kure, zvoreva kuti pane dzimari dzinobuda kuti zvinhu izvozvo zvisvike kunyika kwenyu. zvinova zvinozodhura.
Vati uori wadai kupfunya chisero mapanzi mazhinji ehurumende ndihwo hwoita kuti hurumende itadze kubhadhara zvikwereti.
Tinowanzokonzera kuti nyika itadze kubhadhara zvikwereti upfumi hunenge husingafambi zvakanaka uye kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenyika. Nyaya dzeuori dziripo futi ipapo.
Zimbabwe ine chimwe chikwereti zvakare cheBotswana chinoda kusvika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica chemishonga yekudzivirira kuparara kwechirwere chemahwanda kana kuti anthrax. Kunyange hazvo zvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe zvakauraya mombe dzinosvika zviuru mashanu kana kuti 500,000 makore mashanu apfuura, ndufu kubva kuzvirwere zvakadai dziri kuramba dzichiderera nekuda kwezvirongwa zvehurumende mune zvezvipfuyo. Mubhuku rebudiriro rebazi iri, Dr. Basera vakati uwandu hwemombe munyika hwakakura kusvika pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi mashanu kana kuti 5.5 million kubva pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi matatu kana kuti 5.3 million. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva revashandi ichibatana nevamwe pasi rose reInternational Workers Day. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakurudzira vashandi kuti vabatane muhondo yekurwira kodzero dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzaitwa mumusha wedziva resekwa muHarare, mutungamiri weZCTU Amai Florence Tarvinga vati zvinosuwisa kuti vashandi vakawanda vatadza kuuya kumhemberero idzi nekuti hurumende nevashandirwi havasi kukoshesa zvichemo zvevashandi.
Ndau dzevashandi nevatinoti mafellow social partners, vashandirwi negovernment havasi kukoshesa ndau dzevashandi. Yakwana uye yasvika nguva yekuti vashandi varambe vachidhivhaidwa nekuti vanobva kupi uye kunani. Nhaurwa yedumbu, hama dzangu, inhaurwa iri kuramba ichiisa tarisiswe muZimbabwe.
Vaendera mberi vachiti zvakakosha kuti mushandi aremekedzwe sezviri kutarisirwa pasi pedingindira ravo regore rino rekuti vashandi vanoda kuwana chouviri muZimbabwe yakasununguka isina huori nenhamo kana kuti workers demand an inclusive Zimbabwe free from poverty, corruption and oppression.
Tiri kuti mushandi weZimbabwe ari kuda kudya hawo. Mushandi weZimbabwe ari kuda kurarama mararamiro ari kuitwa nemunhu wese ari padhuze nepower. Mushandi weZimbabwe ari kudimanda kuti tiri kuda Zimbabwe isinganongedzerwe neurombo kuti uyu mushandi.
Vakurudzira vashandi kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, vanofanira kuvhota zvine hungwaru uye vayambira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekuvhundusira kana kudzinga vashandi nekuda kwemapato avanotsigira. Vashorawo mamwe makambani anobva kuChina ari kushandira muZimbabwe vachiti anombunyikidza kodzero dzevashandi. Vachitaurawo pamhemberero iyi mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vashandi vaneta nemihoro isingatenge pamwe neuori uye ZCTU inofanira kuronga kuratidzira nyika yose. Mumwe mushandi apinda mumhemberero idzi vaPolite Mushai vati dai hurumende yawedzera mihoro nekuti upenyu hwaoma.
Zvakaa kundionera upenyu, mari yacho inouya iri shoma, purasi mari endawo akakwira.
Mugari wekuchitungwiza Amai Veronica Gutu vaudza Studio 7 kuti hurumende ngaipinze vanhu mabasa vachiti vave kuramba vachichengeta vana vavo kunyange vasvika mazera ekushanda.
Tangouyavo kuti tingozombeya-mbeya, munoona tongombeya-mbeya, upenyu hwakaoma, tiri kurarama nenyasha. Hatina kana chauviri, Mwari ndivari kutibatsira kuti tirarame. Hurumende dei atibetserawo kuti vana vedu vawane mabasa, vashandi vagogona kutichengeta.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende inoda chose kuti vashandi vagare zvakanaka, ndosaka iri kuita nhaurirano navo pasi peNational Joint Negotiating Council.
Saka zuva ranhasi rakakosha kuti ticherechedze zuva iroro uye tichifunga kuti toita sei nevashandi vedu kuti vawane zvakakodzera zvinoita kuti vashande nesimba ndokuti nyika ibudirire.
Mapato ezvematongerwo enyika ari muparamende ange akokwa ese uye triple C ndiyo chete yange iripo. Vachitaura kumagumo emhemberero idzi, mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vatenda vese vapinda mumhemberero nekuti vanotsigira vashandi.
Tinokamuchira nokuremekedza vakuru vehurumende vari pano. Hurumende yamunoona iyi aiwaka. Chero tikanzi kwane hurumende itsva, hurumende mapurisa edu hachinje, masoja edu hachinje, masiyayo hachinje. Saka tinoremekedza mapazi ehurumende ari pano.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokoshesa vashandi, asi vakati kunyange hazvo vasina kupinda mumhemberero dzeZCTU, vatungamiri vebato iri vapinda mune dzimwe mhemberero dzaitirwa mune mamwe matunhu.
Tinocherechedza vashandi vemuzvipatara, tinocherechedza vashandi vekuzvicherwa vanosangana nematambudziko akasiyana siyana, asi vanoramba vachishingirira kuti nyika yedu ienderere mberi. Tinocherechedza vashandi vari mubandiko rezvekurima, ndo vanoita kuti nyika yedu igute.
Zvichakadai pamboita mvonga mvonga apo vamwe vanhu vange vasiri paurongwa hwekutaura vakaita sevadzidzi veZimbabwe National Students Union vashandisa chisimba kuti vapiwe mukana wekutaura. Zuva revashandi rinocherechedzwa pasi rese musi wa1 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nhasi mangwanani yakanda zvombo zvemuchadenga gumi nezvisere muKiev, guta guru reUkraine. Asi zvombo gumi nezvishanu zvinonzi zvadonedzwa zvisati zvaputika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti hapana munhu akuvara. Manheru Russia inonzi yakabhombawo guta rePlavohrad, uye nepfenyuro yeReuters inoti vanhu makumi matatu nevana kusanganisira vana vakuvara. Vana chiremba vanovhiya mitumbi kuti vaone kuti munhu anenge afanei kana kuti mapathologists vatanga kuongorora mitumbi yevatendi vanodarika zana vakawanikwa vakafushirwa mumakomba asina kunyanyodzika pajgo nesango reShakahola kuKenya. Vatendi ava vanonzi vakatsanya kusvika vafa mushure mekuudzwa neanozviti mufundisi Paul Mackenzie Nthenge, uyo akasungwa nemapurisa kuti vakatsanya vakafa vanoenda kudenga voona Jesu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu zvikuru vabvezera nevana vadiki kuti vabayiwe nhomba yechirwere chedziwa kana kuti flu shot gore rega rega kudzivirira ukasha hwedenda iri. Denda reflu rinochinja chinja zvichireva kuti nhomba yakamboshanda pakudzivirira ukasha inofanira kuchinjwa gore rega rega. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti gore negore vanhu vakawanda munyika vanorwara neflu iyo inokonzera kuhetsura, kukosora, kuchururuka dziwa, kupisa muviri nekupindwa nechando zvakanyanyisa. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti nhomba iyi inokwanisa kubayiwawo vana vadiki.
Vana vadiki zvakare less than 2 years.
vanofitwa zvakanyanya zvakare nechirwere cheinfluenza. Vanokwanisa kuita zvakare kwanyumonia nokuda kwekuti chirwere ichi chinoafekta vana vadiki nokuti immunity yavo inenge isati yasimba, masoja mumuviri anenge achiri mashoma.
Mumwe mugare wemuHarare Muzvare Bridget Manungu vaudza Studio 7 kuti denda redziwa kana kuti flu riri kugara rakavavhiringidza zvokuti harichadavira mimwe mishonga yavanopiwa.
Experience yangu inini neflu iyi ndakairwara, katanga ndapiwa antibiotic kekutanga, ndikapiwa kechitwo hazvina kushanda. Saka I don't know kuti iflu yako chichingatibatsira isusu vanhu kuti tisangobatira maflus aya because ari kurwadza.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka chose kuti munhu wese abayiwe nhomba iyi chando chisati chatanga.
Zvangonaka kubayiwa flu season isati yatanga. Flu season yedu inenge iri mumunana May, June, July, mumunonguva yechando inoyi ndopanotanga flu kunetsa. Saka munhu kabayiwawo kunana April ikokoko zvinenge zvakarurama nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda mumuviri mako. Flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu vagotorara muhospitari, vamwe vagotofa neflu chaiyo.
Vaendera mberi vachiti hakuna chirongwa chakanangana nezvekubayiwa nhomba iyi muzvipatara nemakirinika ehurumende, asi vati nhomba iyi inokwanisa kutengwa kumafamasi.
Muno muZimbabwe hatina program chaiyo chaiyo yekubayiwa nhomba kweflu. Tine nhomba dzakawandisa dzatinobaya vanhu kubvira vachizvarwa vana svikira vanhu vachikura vachikwegura. Tine nhomba dzakawandisa dzatinobaya nedziri kuintroduceswa from time to time. Asi yeflu haisati yaintroduceswa uyezve haisati yava palist yenhomba dzinonzi nehurumende vanhu ngavabayiwe is a matter of concern. Asi munhu wese wese anoda kungobayiwa nhomba iyi anogona kubayiwa, nokuti nhomba idzi dzinowanikwa kumafamasi, ndo vanoorder nhomba dza.
Muzvare Ashley Chakuparira vekubhoyera vanoti vakatobayisa amai vavo nhomba yedziwa nokuti vanopedza goro rese vachingotapurirwa denda iri.
Ndakatozobayisa mwana naamai maflu jabi wawa nenhau yekuti vanga vachingoramba vachingoita maflu asingaperi ende achirwadza. Kubva pacovid maflu avako akurwadza, saka ndakaona kuti zviri nani kuti vangobayiwa nhomba yeflu.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara nedziwa hwakaderera kubva mukupera kwegore 29 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yakaitwa yokuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vari pakati pezviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 kusvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vanofa pasi rose nechirwere chedziwa kana kuti flu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda mutambo weCastle Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheRentals chashura mare nekurova chikwata cheFC Platinum 1-0 mutambo watambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa nyaya dzeuori huri kupomerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende, kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, uye tichatarisawo nezvezuva revashandi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revashandi. ZANU-PF inoti hapana chakaipa pakutengwa kwendege yekuti mutungamiri wenyika ashandise. Asi vanopikisa veCCC vanoti izvi zvinoratidza kuti vaMnangagwa havanei nekutambura kuri kuita veruzhinji. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinonyu Blessing Zulu, Doxi Amina, Praxidis Jeremiah, PJ Munaudze, isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 Nhlangula 2023, Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli kwilanga elikhathele kakhulu ezisebenzini, kodwa ke sikunanzelela ukuthi si-undersea njengezisebenzi siyalamba. Imali esihola elancedo, inflation hayi ama-price akhola zonke insuku. So esikuthiwa ukuthi as-celebrate, kodwa besiyohlanganisa ingqondo ukuthi singayibamba njani indaba. Sisuka lapha sizimisele ukuthi sikonfronte ama-powers that be ukuthi at least into ezisebenzi zilungisiswe.
Lamhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers' Day.
Indaba esesiphanyekile kuhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyachaywa, sibona izisebenzi ziyalelwa ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Umanyano enhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, CTU, usukuthaze izisebenzi ukubana zimanyane ukuze ziphumelele izwi linye lapho zikhuluma lomqashi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kanye lesiphatho emsebenzini. ELeZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebeziseSudan lapho osokuqhamuke khona impi yomndeni esibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 528. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lamhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers' Day, loba May Day, lapho uBulawayo abuthane enkundleni ye-Small City Hall. Izisebenzi zikhala ngokuthi zifuna abaqhatshi ukugoqela uhulumende ukubana abaholise ngedola leMelika. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zithi zinanza ilanga lezisebenzi zingela njabulo, inengi lisithi iholo alisehambelani lendleko zempilo. Umsekelo omkhokhelwe enhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Union, umnumzana Chipamaunga Runesu obesembuthanweni wanamhlanje ufakaza ngalokhu.
Thina izisebenzi sifuna ukuhola oyi-US dollars. We the workers of Zimbabwe, we want to earn in US dollars.
Umgcini sihlalo weZCTU Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uvumelane loRunesu ethi ledale lePhalamende sekumele libaphe isihlalo esizabe sikhangela iholo lamalungelo ezisebenzi.
Ilanga leli kwilanga elikhathele kakhulu ezisebenzini, kodwa ke sikunanzelela ukuthi si-undersea njengezisebenzi siyalamba. Imali esihola elancedo, inflation hayi ama-price akhola zonke insuku. So esikuthiwa ukuthi as-celebrate, kodwa besiyohlanganisa ingqondo ukuthi singayibamba njani indaba. Sisuka lapha sizimisele ukuthi sikonfronte ama-powers that be ukuthi at least into ezisebenzi zilungisiswe. Sifuna ukuthi singananzela kule kota yabomama, kule kota yama-youth, kodwa ungananzela i-labor kumbe izisebenzi zithiwe phandle. So lathi sifuna ukungena ukuthi sihambe ipalamende siye sikhulumela manje singakhulumela abantu. So siyakufuqa ukuthi i-constitution ayamendwe futhi ifake i-labor phakathi.
Unkosikazi Mazwita Chinyoka omela izisebenzi kugatsha lukahulumende koBulawayo uthi bakhangelele ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kube kule nguquko enkulu kumhlalakahle yezisebenzi.
International Workers' Day is a day we raise our flag higher as we take a moment to recognize and celebrate the role of workers.
Chimara omela iTeachers Union ngobulawayo uthi uhulumende kumele athuthukise iholo labo.
Njengabasebenzi siphakathi kobunzima. Kufanele ukuthi umkhakha asinike imali enjani ezenza ukuthi sikwane ukuthi sihambe sothenga ukudla sithengele abantwana, sithenge impahla. Lathi lapho sihamba khona sikhanye kungabantu abanjani abathengise amandla ethu. Kodwa nomkhakha akunanzeleli konke khonoko.
Umnumzana Mandla Sibanda umabhalane jikelele weCement Lime Allied Workers of Zimbabwe yena ukhala ngenkohlakalo athi isibulele ilizwe.
Ilanga lezisebenzi and itimu yethu ibikhuluma ngokuthi asifuni corruption, asifuni ipoverty, asifuni kuncindezelo. Yitimu ebesilayo namhlanje. Iholo le-ESD yiyo i-major demand esilayo esifisa ukuthi njengoba yonke into esebenza eZimbabwe kwi-USD sifisa ukuthi zisebenze officially zihole i-US dollar.
USeneta Tholakele Khumalo uthi omama bathwele nzima kulezi insuku ngoba abantu abangasebenziyo bakhangelwa ngomama.
Ama-parliamentarian kufuneka labo balithathe leli langa bayekhuluma ngalo ukuthi izinto eziningi zitshintshe. Abantu bayekele ukulala belambile. Batshele i-social welfare kwi-NASA ukuthi iyekele ukunika abantu abadala okuthiwa sebezihlaleni. Anika umuntu 11,000 namuhla uyenzani ngawo? Ngeke uthenge izinkwa awubhadala irenti, awuthengi kudla ngaphandle kokuthenga izinkwa ezimbalwa. Imali izinto zonke zikhwelile ziyadura. Kodwa abantu abasebenzela i-NASA izisebenzi esabhadala kudala ukuthi imali ibe khona yizwe zihola imali eningi.
Ilanga lezisebenzi lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Workers Demand an Inclusive Zimbabwe Free from Poverty, Corruption and Oppression. Inhlanganiso yeZimbabwe Statistical Authority ithi ezweni abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.8 million abalamisebenzi. Embikweni wakhe wokunanza ilanga lezisebenzi, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukuba kuqakathekile ukuba iholo lezisebenzi libe ngelilohlonzi. Okwamanje ezweni izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo bahola iholo ngedola leMelika ihlangene ledola leZimbabwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngokunjalo nje umanyano wenhlanganiso zezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU usukuthaze izisebenzi ukubana zimanyane kuze ziphumele lizwi linye lapho zikhuluma lomqhatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe ukuphathwa kuhle emsebenzini. Izisebenzi zikhuthazwa njalo ukubana zilwisane lobunzima ezibhekana lawo, ikakhulu kumankampani abadabuka kwele China. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele ele International Workers Day owenzelwe enkundleni yeZivara Sekwa Stadium eHarare. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi ilizwe lonke zikhala ngeholo eliphansi kanye langemali yakuleli eqhubeka isiwa isisindo ngesiqubo esikhulu malanga onke. Uphinde wakhuluma ngesiphatho esibi sabanye abaqhashi kuzisebenzi zabo.
Sobala ukuthi indaba yama Chinese investment indaba evuthayo okumangalisayo kuzisebenzi. Indaba esesiphanyekile kuhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyachaywa, sibona izisebenzi ziyalelwa ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union umnumzana Themba kuye Moyo.
Lamhla lilanga lezisebenzi umhlaba wonke lapho izisebenzi ezijabula zikhangela esezikwenzile. Ilanga lapho izisebenzi okumele zihlale phansi zikhangele ukuthi sisiya phambili, sile mzuzo engakanani ikakhulu nxa sikhangela iholo nxa sikhangela indaba zokuphepha emsebenzini kodwa ke thina eZimbabwe lamhla sihlangana lokuthi uhulumende usekwenze kwaba licala ukuthi izisebenzi ziqoqane
abamabandla aphikisayo labo bebekhona emkhosini wanamhlanje owe May Day umnumzana Witness Dube webandla le MDCT uthi njengebandla bakhathazekile ngesimo sezisebenzi kuleli
sisithi amhlophe zisebenzi ukuthi umhlaba wonke uyarinanzelela namhlanje kodwa kwelakithi eZimbabwe njalo sikhala lazo izisebenzi ngoba amaholo abaholayo okokuqala angaphansi kwesilinganiso esingayenza ukuthi umuntu aphile kuhle lemuli yakhe
obemele umphathintambo wobona ngezisebenzi umnumzana Phuma Zima umnumzana Clifford Matorera uthe uhulumende uzimisele kulungisisa izikhalazo zezisebenzi ikakhulu ukuba zithole iholo elingcono
commemoration of May Day is a recognition of the workers' key role
usuku lwamhlanje uhulumende uyavuma ukuba izisebenzi zenze umsebenzi omkhulu ukuvuselela ilizwe kuza ngesikhathi sibona ukuba nxa kungela zisebenzi imizamo yethu yokuthi ilizwe liphumelele ayifezeki
ukusenjalo kube lokuxokozela ngemva kokuba abanye abezCTU beyalele umnumzana Obed Masaraure ukuba akhulume kulomhlangano utsine ekhuluma yanxuswanga okwenze kwaba lomsindo esevinja ukukhuluma kodwa uZulu esithi kakhulume labo abakade besemhlanganweni lowo baphinde balela umnumzana Clifford Matorere obeyemele uhulumende ukuba akhulume behlabela bemhoza bethi uhulumende kalandaba labo umkhosi walonyaka othakazelwa phansi kwendima ethi workers demand an inclusive free from poverty corruption and oppression Zimbabwe ubuthanise izisebenzi uZulu jikelele amabandla ezombusazwe labakade bemele uhulumende
eZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezulu kwesithupha 63 ebeziseSudan lapho sokuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezulu kwamakhulu amahlanu 528 kusenjalo abezindaba abeReuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4599 asebelimele empini le yokulwisana kwamasosha akhokhelwa ngu-General Abdel Fattah al-Burhan labeqembu elikhokhelwa ngu-General Mohamed Hamidan Dagalo ele Rapid Support Forces ababili laba bebethembise ukuhlonipha isinqumo sokumisa ukulwisana okwesikhatshana kusaxoxisanwa lamanye amazwe ngokukhumisana umlotha. Umnumzana Martin Griffiths wokunhlanganiso okuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye-United Nations Humanitarian Affairs and Emergency Relief uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni lelo ngoba impi iqhubekela phambili ivutha. Uthi kumele yamazwe wonke azame ukukhulumisana lenkokeli yamacelo omabili alwisanayo ngoba abantu mahlayana abangahlomanga yibo ababulawayo mahlayana kule impi yaseSudan abagoqela izisebenzi zenhlanganiso ezizimeleyo ukuze sihlaziye ukuhlenga kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 abakade beseSudan. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSen Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala ukubonga nje ukuthi bakwanisile ukuphepha ngoba impi engale inzima kakhulu. Ngakho-ke ukuthi uhulumende ukwanise ukubaletha, I think into ebiqakathekile. Isikhathi esiningi impilo yomuntu iyake siqakatheke ukwedlula umsebenzi. Ngoba njalo singananzeleli ukuthi impilo esisenzakala ngale Sudan ayisakhethi muntu njalo kayini bekucatshwa ukuthi uzakumamasinya, kodwa ngasibona ukuthi lethu iqhubekela phambili. Ngibona ngani into engcono yona leyenziwe ukuthi abantu basuke babuye ngapheli izinto eZimbabwe.
Ye, nxa sebephendukile sokunje, pho imisebenzi bayithola ngaphi?
Hayi, lapha-ke loba namhlanje sithokozelela ilanga labasebenzi, imisebenzi ayikho ngaphi. Kodwa engesizananzelela njalo ukuthi abantu abaningi abasebenza ngale Sudan babe besebenzela inhlanganiso ama-international organization. Abaningi abakhangele ngakhonokhu ukunika abantu ukudla, ukukhangela endaweni lapho kuyabe kulezimpi khona. Ngakho ngibona ngani ngenye inhlanganiso zabo zingabasusa zibase kwenye indawo. Okungahlupha yilaba kade besebenza besebenzela abanye abantu abakhona ngale. Ngibona ngani imisebenzi ngapha, imisebenzi yakhona ayikho.
Siyabona njalo kulaba balisi asebebuyele eZimbabwe, pho-ke ubona ngani kuyahamba njani khonapho?
Hayi, lapha kunzima. Ngaphandle sebequma futhi besiyale kweRwanda lapho kudinga khona abantu laseNgland, okungani bebefake ukuthi badinga amatishala avela ngapha eZimbabwe. Engxenye sebengalo ubhekisa khona ngale, kodwa nxa kade befundisa besezikolo akunzima ngapha.
Ye, nxa singajula kancane-ke ngempi yena leyi yomvukela ekwele Sudan, pho lina abafundisi likuphatha njani nxa kunje nxa kule mpi esabekayo kangaka?
Into esiqakathekile ukuthi kukwanise ukuthi kutholakale abantu abangalalelwa zinxa zombili yilaba abalwayo, njalo abangalalelwa, njalo abangahlonitshwa. Yikho kuyabe sokudingakala ukuthi amabandla angenele khona phansi. Kodwa isikhathi esiningi kuyakumele besebenze le nhlanganiso engxenye esingathi o-United Nations, besebenze njalo lamazwe lawa athuthukileyo, o-America labo-Britane labanye abangakwanisa ukuba esingathi ngesilungu i-economic ne-political muscle, eyokuthi bangakwanisa ukubathila izandla labo abalwayo ukwenzela ukuthi bene. Njalo siyakwazi into leyo engxenye ivele yona insuku isukela ekuthini kuyangokusilwa amazwe la athuthukileyo elwela izinto ezikhona i-oyili kumbe okunye okukhona ngale eSudan.
Lapho-ke kulapho kuhlupha khona, pho kusho ukuthi phela imiseki phela
kunzima kakhulu. Kuyabe sokufunakala sike sabona engcono iphophu engene kumbe laba benhlanganiso yamabandla bephezulu i-World Council of Churches, yibe mbona ngani bangakwanisa ukuthi baxakulule belungisele indaba, ngoba already bona babe vele belabafundisi kumbe amabhishophu aseSudan abavele behlonitshwa yilaba abalwayo. Kuba lula-ke ukuthi besebenze labo ukuxakulula laba abalwayo, ngoba thina njenge-Afrika kusifihlela ngemuva kakhulu. Ngale impilo zabantu ziyalahleka kakhulu, kuyaliwa, kuyadilizwa izindlu, kuyadilizwa amadolobho, kuyadilizwa amafektari. Kuzaba nzima ukuthi konke lokhu kulungiswe kutsha.
Umfundisi Hussein Sibanda, ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance limzwe xoxa lapho lo Kip Stube weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abaqondisa umsebenzi wamabhanga kwele Melika babika ukubana sebevale ibhanga ele-First Republic Bank. Kwavunyelwana ukuthi leli bhanga lithengwe ile JP Morgan's Chase Bank. Ibhanga leli ele-First Republic elesisindo esibiza amabhiliyoni angamakhulu aphezu kwamabili, $229.1 billion, selili bhanga lesithathu ukuvala phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo kwele Melika. Iziphathamandla zesigabeni eseTexas khonapha eMelika zibika ukubana lokhu zingakamtholi undoda ovuke ubhova wadubula omakhelwane bakhe abahlanu ngombhobho wohlobo ole-rifle AR-15. Isiphathamandla samapholisa we-FBI uJames Smith utshele umhlangano lwentatheli zindaba ngesonto ukubana lokhu bengakatholi ulwazi olupheleleyo ukuthi lundoda ubalekele kuphi. Ngakho-ke balo mvuzo wenkulungwane ezingama-32 $80,000 ongatholwa ngulowo ongabanika ulwazi olungakhokhelela ekuthini abotshwe lundoda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
UZulu kuthazwa ubana agijimisele esibhedlela ngokuphangisa olunyiweyo inyoka, hatshi ukusebenzisa indlela ezifana lokubopha umzimba kumbe ukusebenzisa imithi yesintu. Bemotsha isikhathi ngoba kungadala inkinga yokulahlekelwa ngumphefumulo. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi abantu abedlula kunkulungwane eziyisikhombisa abalahlekelwa impilo emhlubulweni wangezansi yenkangala yezwekazi le-Afrika, i-Sub-Sahara Africa, minyaka yonke. Ingxathu kudaba lwenyoka ekhokhela inhlanganiso e-Africa Snakebite Institute, umnumzana Johan Morey uthi kuqakathekile ukuthi uZulu enanzelele ukuba ukulunywa okunje kaninginengi kwenzakala ebusuku ukuze enelise ukuzivikela.
Qaphela ukusebenzisa isibane sonke isikhathi, njalo ungabona inyoka jeda emuva amaga amahlanu.
Uthi abantu kabathatha amanyathelo ngesiphangiphangi ngemva kokulunywa inyoka ngoba kaninginengi lungekho loncedo lwakuqala, i-first aid engenziwa iphathise kusimo esinje.
Into eqakathekileyo yikugijimela isibhedlela esiseduzane, ikakhulu nxa ulunywe libululu, i-boomslang kumbe i-spitting cobra.
Uqhubeka ethi kuvamile ukuba abantu bebuphe umzimba ngentambo ebambayo kumbe ukusebenzisa imithi yesintu noma kungela bufakazi obukhomba ukuba lokhu kuyanceda kulokugijimela esibhedlela. Enye njalo ingxathi eleminyaka edlula engamathumi amane isebenza kulo msebenzi umnumzana Ben Vermeulen uthi noma udubo lwenyoka luvamile emaphandleni, lukhona lasemadolobheni okumele abantu beqaphele.
What's called the snouted cobra. In fact, that is found all over Harare.
Silenyoka ethiwa yi-snouted cobra. Sibe le-black mamba, iginyambila, sibe njalo le-boomslang.
Uthe emadolobheni ukulunywa inyoka kuvamanga kangako ngoba ungayitshiya yodwa ingela ngozi kulasemaphandleni. Noma sebebone imihlobo edlula kwengamajumi amabili letshiyangalombili emadolobheni, kodwa phakathi kwazo zonke kule mihlobo emithathu kuphela eyingozi enkulu egoqela i-cobra, i-black mamba le-boomslang. Othi ungalunywa ngazo kube ke kungadala ke ingozi enkulu efana lokufa.
Like your cobras and your mambas.
Inhlungu kumbe ivenom yecobra le black mamba ihlasela i-nervous system. I-puff adder le cobra yona ihlasela inyama lesikhumba somuntu, kanti i-boomslang yona ihlasela igazi ube ususopha ngaphakathi.
Umnumzana Arms esathi olimukisa lokuphathisa abantu kudubo lwenyoka kobulawayo uthi abantu kabaqaphele ngoba inyoka ziyatholakala ke sibili lasemadolobheni.
In offices, houses, today was a sports club.
Sithola abantu abanengi bedinga uncedo ezindlini, emaofisini, e-sports club, ngitsho laba ama-party ngokungenelwa inyoka.
Ele Zimbabwe lisebenzisa imithi yama antivenom evela kwelezansi yeAfrica levela kwelamandiya egoqela owe polyvinol antivenom lowe malevolent antivenom. Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization WHO ithi kumhlubulo wangezansi yenkangala yeSahara iSub-Saharan Africa abantu abafika kusilinganiso sesigidi balunywa ke zinyoka ngomnyaka kanti inkulungwane eziyisikhombisa 7000 kusiyafika kwezingamachumi amabili 20,000 babo becina belahlekelwa impilo ngomnyaka. Inyoka ezivame ukuhlasela ngolaka zigoqela iboomslang inhlohlo, icobra impiphi, iblack mamba, iginyambila lephafada, ibululu phakathi kwezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Intengo yokudla lempahla ezitholo ibikwa iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lezinye imali zakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Kande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ifidlela Ncube.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengechukela, ezinjengamahlamvu etiye, ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku. Lokhe kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo. Ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku, abantu abaningi abesenelisa ukudla, abantu abaningi imali kasoze babelayo yokubhadala school fees, lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu, akulanto elungela abantu lakancane.
Uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayitho zisebenze la kancane, ayizange yasebenza ayitho zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency. Inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi. Laba seZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvulwa ama-factory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle, kanti amandla emali eZimbabwe ayawa. Nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu. Ngakho ke ukuletha i-currency le eqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe i-industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle, kusoze kusebenze lutho lakancane.
Umnumzana Ifidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela inkohlakalo eyenzakala eZimbabwe egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga labanye. Sizaphinda sikhangele njalo kunanzwa kwelanga lezisebenzi ele International Workers Day. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba sikubekele phambili lokhu esisonke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singike ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lamhlanje leZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day loba May Day. Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zibambane ukuze ziphumele lizwi linye lapho zikhuluma lomqatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe lesiphatho emsebenzini. EleZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebezise Sudan lapho osoqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezulu kwamakhulu amahlano 528. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.